Musangano wakakosha zvikuru nokuti president wedu vamunangagwa vari kunosangana nemukuru wechina. Vasipedza kusangana nemukuru wechina vachasanganazve nemamwe mapurezidendi emuno muafrica vachitaura nezvekudyidzana kwenyika idzi. Uchiri kurangarira here kuti isu tine mamwe maprograms atakasainirana, maprojekt atakasainirana nechina ane mari inoita kumabhiriyoni? Saka maprojekt iwawo ndovavaendera futi kuti vatinonyatsomagadzisa zvakanaka, kuitira kuti kana zvakutanga kufamba muno muzimbabwe zvinhu zvedu zvinyatsoita zvakanaka.
Tiri kuonawo vamunangagwa ndivo mumwe wevatungamiri vashoma shoma vari kukwanisa kunge vachitaura ivo nemutungamiri wenyika yechina. Izvi zvakakosha zvakadii tichitarisa ukama hwezimbabwe nechina?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vamunangagwa vakaenda kunotrainwa kakuma 1960 china, saka vakaramba vakabatana nechina kusvikira nanhasi. Ende pavakapindawo pachinzvimbo, china yakabva yaona kuti aike, uyu ndiye munhu watinokwanisa kushanda naye zvakanaka. Ende zimbabwe ndingangoti muchirungu iri strategic for china muno musouthern africa, saka ine zvakawanda. China ine zvakawanda zvairi kuda muzimbabwe, ende isuwo kune zvakawandawo zvatiri kuda kuchina. Saka tiri kudyidzana zvakanakisisa zvekutoti uchaona iye zvino patanga temu yavamunangagwa isaisezi kuti zvinhu zvichachinja munyika munomu zvisingaiti.
Asika vamwe vaparadza vari kuti zimbabwe hapana zvakanyanya zvairi kunyanyowana kubva kuchina, nekuti pane makore pachingonzi pari kusainwa anonzi mamega deals asi pasina zviri kunyatsobuda zvinobatika.
Pane vanhu vari kungotaura ka iye zvino uri kuziva here kuti vekuchina vakagadzira magetsi inonzi Kariba South, ende magetsi iye zvino zvatisina load shedding muzimbabwe. Vanhu vanenge vachitaura iye zvino izvi kuhwange zvatisine machina vari kugadzira hwange iye zvino izvi kuti vatipe fukuma magetsi azare muno munyika. Vanhu vane rubengo vanenge vachida kungotaura, asi isu zvinhu zvichifamba. Handi wakanzwa vamunangagwa vachiti vanhu vanongovukura tichifamba tichienda ndowaimire.
Chiri kutaurwawo nevamwe vaparadza inyaya yekuti vanenge vari kuti panenge paita huori wekuti dzimwe nguva mari dzacho dzikauya kubva kuchina hadzizonyatsoshandiswe zvakanaka, zvinozopa kuti zvinhu zvinetse.
Hakuna nyaya yehuroi neuori. Ndakuudza kare kuti pane vanhu vasingadi kuti zimbabwe ibudirire. Pane vanhu vano ruvengo rezanupiefu iri kutonga. Pane vanhu vanoda kuti zimbabwe irambe ichitambura chete iri pamasanctions eamerica. Iye zvino handikuona tikaiwana zvatinowana kubva kuchina, vapane vamwe vasingatofari kuti nyika iri kubudirira kwatiri kuita zvino. Ivo vanhu ivo vatiri navo isu tatiri kuendera mberi chete nezvatiri ita.
Vachitaurawo kuchina vamunangagwa vakati aiwa, zimbabwe haifaniri kuramba ichingochema nenyaya yezvirangwe, iri kuda kuramba ichifambira mberi. Munoti kudini mashoko awaya?
Zvakationa vaenda kuchina ndozvakanaka. Iye zvino izvi hatichada kuchema, takuti tida kuwana masolutions edu isusu muno munyika. Tine maminerals akawandisa, iye zvino unonzwa tine madhiri nemarussians, tine madhiri nekucyprus nenyaya yeplatinum, tine gold rakawandisa muno. Saka zvino zvatira kuda kuti no, ngatitisanisa zvinhu zvedu zviri muno. Iye zvino izvi tiri kurima, hatina kana nzara muno. Takazara chibage matredesi akazara chibage, iye zvino hatina kana nzara. Saka takuda kutoexporta chimwe chibage, iye zvino kuti tiende kune dzimwe nyika tichitengesera dzimwe nyika. Saka takuti aiwa, masanctions angangovepo, kana achida kuramba achiita masanctions, ndichakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti muchiri kutoti basi masanctions iwayo.